ichokwadi kuti sondo rapera takatambira matsamba kubva kune magweta edu kuziisa kuti takatichitikana kuapf COT20 rinowa nezuro. Saka ndakatobatana navo narebo chibili muhandandi ndifanira kumira kudare naye. Iwo akatobva kuHarare kuuya kwamutare, ini ndakangobva zvangu kwamutare kuuya kwamutare nezuro. Ndikasvika takangotirwadza tiri kuti tinokwanisa kupinda mukoti. Zvinovabva taitarisira ndokuti hapana nyaya iripo zvayo. Gweta redu takati tsvagiridze kuti chii chiri kuitika. Rakanoona PP rakaudzwa kuti vedare havana shungu nekuendera mberi nenyaya iyi. Tachibvunza kuti saka tatasheedzerwei, hapana akanyatsotipa mhinduro inogutsa. Asi takazviziva zvedu kuti ndozvinongoita zvano kana taakuenda kusaruti. Vanotsvaga nepese kwavanogona kuti vativhiringidze urongwa hwedu hwemakampeni. Kunyanya makandidates avanenge vachiona se akasimba zvokuti zvinovhiringidza zvano. Ndosaka ndiri kuona vakatsvaga nyaya yekuda kuedza kungoshungurudza vanhu vanotsikira MPC, shungurudza mhuri dzedu nekungoshandisa masimba awo zvisina mwero kuti varambe vachidzvanyirira varwiri vesununguko muZimbabwe.
Saka nyaya iyi yapera here kana kuti makanzi munogona kuzodaidzwa nemasamanisi?
Kupera haina. Kupera haina nekuti hatina kutopinda mukoti macho kuti idudzire kunzi yapera. Asi vana PP vacho gweta redu ichitaura vanga vachiti vari kushaya kuti nyaya iyi ichada kuzoitwa rini uyezve ine musoro here, bcause kwavari inyaya isinga yavasingakwanisi kuti inohwina. Haina mukana wekuti hurumende inokwanisa kubudirira panyaya yavo iyoyi. Asi toziziva kuti zvakawanda kana muchitondera mazuva aimbogadzirwa section 21 yaingotungwa vanhu vachizonzi after 7 days magweta ehurumende achiti anono api nguva yese hapana vakabudirira. Asi vaingoshandisa mutemo wacho kuti vashungurudze vanhu vemdc nevemaopposition party. Tatongoona zvichienderera mberi even munguva yaakunzi kwaana new dispensation tichikuona kuti muchiri kuona kuti leopard doesn't change its color its spot. Zvando zvatirikungoona kuti ndo zvekare utongi hwamugabe nevamunangagwa hwakangofanana, nekuti mazuva amugabe taingosungwa tedzwa kumatare pasina mhosva dzataparwa. Zvatiri kuona zviri kuendera mberi munguva yamunangagwa tikungodaidzirwa nyaya dzisina kana nematuro wese, kupedzerwa nguva yekuti tionane nevadzikiri vedu titsvage rutsikiro takatarisana nesarudza takatarisana naye.
Nyaya muri kunzi makapara ndeye yapo?
Inini nawachimini tikunzi takademonstrata tiri vaviri. Ini ndakatosungwa ndiri ndega, vachimini vakazosungwa 3 weeks after inini ndasungwa. Asi pandakasungwa ndaipo mumwe mhosva yekunzi ndaratidzira magweta angu akatonoudzurudzana nemapiti. Kuti zvakamboitika kupi kuti mutemo weposa unobata munhu ari 1? Nekuti mutemo wacho unotanga kuverenga kuti vanhu vazhinji vanotangira pa15. Saka hazvitarisirwi kunzi kana paindi pari kudemonstrata nemawandiro anga akaita mota dzemapurisa nemariot police kuti panzi vagona kungobata munhu 1 chete pari kunzi pari kudemonstrata. Zvava zviri pachena kuti hapana demonstration yainge iripo, asi yainge ingori nyaya yekuti mapurisa mazuva acho achiedza kudzivirira udzvinyiriro hwamugabe waisada kungoona munhu anorwira kodzero dzevanhu. Saka vangondionawo ndichizvambira mutaundi vakatoti muhewa mukana wekushungurudza mwana weshanduku ndokusungwa vandakaita. Imhosva yekunzi waifambira emamutare iyo tsigira zvakatungamirira bato rezvino remdc.